Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechitatu kukadzi 28, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaenderera mberi nerwendo rwavo rwekusangana nevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica zvichitevera rwendo rwavo kuDemocratic Republic of Congo. Muharare munonzi maita chirwere chemapapu chiri kubata vana vadiki pachibudawo mashoko ekuti chipatara chevana vadiki chemunyika chiri paHarare Central Hospital chiri kukundikana kubatsira vana vose vari kuendeswa pachipatara ichi.
Mukatarisa pamain killer disease atinawo kuvana, marespiratory infection kana kuti zvirwere zvemapapu zviri yamange zvinhu zvinonyanya kukonzeresa kuti vana vane zera riri pasi pe5 years zvichidzika.
Sangano rakazvimirira reSurface Trust riri muHarare roita musangano mangwana manheru nevezvematongerwo enyika kuti vakurukure nezvesarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaenderera mberi nerwendo rwavo rwekusangana nevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica zvichitevera rwendo rwavo kuDemocratic Republic of Congo. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila kunyange hazvo pasina kuziviswa kuti zvii zvavakakurukura nezvazvo. VaMnangagwa vanonzi vakaperekedzwa negurukota rezvekunze kwenyika nekutengeserana vasibusiso moyo, gurukota rezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwamashoko vaSimon Kaya Moyo, pamwe nemamwe makurukota nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vaGeorge Charamba. Kushanya kwavaMnangagwa kuDRC kunouyawo panguva yehurumende yeBotswana yakakurudzira vaKabila kuti vabve pachigaro. MuDRC mune kurwisana nekuda kwekurambira pachigaro kwavaKabila uku. Mukuzeya nezvekushanya kwavaMnangagwa, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandinoona inyaya yekuti kukosha kweDRC senyika navaKabila semutungamiriri wayo kunogona kuteverwa kuchitsvetwa kumazuva amakare kare. VaMnangagwa vanotozivikanwa kuti ndeumwe avo vakadomwa neongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations kuti pakaendwa nemauto eZimbabwe kuDRC mugore ra1996-1997 vachinotsigira baba vaKabila varipo mazuva anava, baba vavo vaLaurent Kabila. Pakazoitwa ongororo netsvakiridzo yakaburitsa kuti vaMnangagwa ndeumwe avo vanonzi vakabhenefita chaizvo, pachirungu vaiti pakaitwa looting of diamonds kuDRC kubudikidza neyainzi Operation Sovereign Legitimacy.
Zvii zvingadiwe navaMnangagwa kuDRC uko?
Saka ndinoona sekuti kuna vaMnangagwa zvakavakoshera panyaya yesunga ukama, nekuti vaMnangagwa havasi kutarisa nyaya yekuti chii chiri kuitika muDRC panyaya yezvematongerwo enyika, panyaya yebopoto riripo, panyaya yekuda kumhanyiswa kuri kuitwa vaKabila vari kunzi vari kurandirira pachigaro, kwete kuti vari kunzi vari kutorandirira pachigaro nekuti nguva yavo yakakwana. VaMnangagwa handifungi kuti vakanangana neizvozvo. VaMnangagwa munhu ane ndiro yekupema kana vachinge vaenda kuDRC. Vanenge vaine ndiro yekupema, vanenge vaine tarisiro yekuti panogona kubuda chouviri semunhu anotori neruzivo rwekuti chouviri chakambobuda, nyangwe zvaro chiri cheuviri chisina kubatsira nyika panguva yavakaita mabhindauko avo paOperation Sovereign Legitimacy, paakuda kutoita makore angada kutosvika makumi maviri vaita nhau iyoyoyo. Saka ndinonase kuti inyaya yekupema, kwete nyaya yekunge vakatarisana nekuti vangati vari kunyatsotsvaga kunzi hurumende yavo inzi yanyatsoonekwa sehurumende iri pamutemo navakabhila, nekuti panguva ino yatiri kutaura vakabhila pachavo vatoriwo pachamutava nhava, vakabhila pachavo varitoriwo esadic case, nyika yavo itori nyaya iri kunge ichifanira kuongororwa nesadic. Saka ndifunge kuti pangave nerubatsirwo rwakanyanya panyaya yepolitics kana kuti zvamatongerwo enyika ingave yakafambirwa navamunangagwa kupfuura nyaya yekutarisira kupema nekuda kuwana chouviri vakanangana nezviwanikwa zviri muDRC.
Asi izvi zvinozosiyawo Zimbabwe iri papi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, nekuti taona vaIan Khama vekuBotswanawoko vachishora zvikuru vakabhila vachiti vari kurayisa vanhu vasina mhaka nekurambira pachigaro.
Izvozvo zvinogona kuvhiringidza, asi tarisai henyu pakuti iko ivo vamunangagwa, ndofunga uchenjeri hwavo ndehwekuti vamunangagwa havana simba kana kuti havana zvikwanisiro zvekuti vangawanika vachiti vasvika kuDRC vobva vapinda zvakanyanyisisa mune zvematongerwo enyika ekuDRC, nekuti ivowo pachavo vanenge varitori ivo vamunangagwa pachavo munhuwo atori nenhau dzakewo panyaya yatingati legitimacy, nekuti munhu akapinda pachisimba kuburikidza nekubatsirwa nemauto, vamwe vanoiti pachirungu ku. Saka ndoona sekuti vamunangagwa munhu asiri kuzonyanya uda kupinda mune zvematongerwo enyika zvekuDRC, woda kusimba neyekuona kuti vangadyidzane sei neDRC senyika isinyanyanya panyaya dzezveupfumi. Saka ndoona zvangu sekuti kushanya kwavo kunogona kusava nechakanyanya chekuita chingabva chanzi zvavhiringidza ukama huri kutizama kuvakwa navamunangagwa nedzimwe nyika dzinosanganisira iyo Botswana yamareva iyi, nekuti vanogona kungoenda kuDRC vakasatotaura zvachose nenyaya yezvematongerwo enyika kuDRC semunhuwo asina yatingati pachirungu moral ground yekutaura nezvenhau idzodzo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti uwandu hwemadzimai akanyorisa kuvhota pasi pechirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR cheZimbabwe Electoral Commission haufanirwe kushamisa vanhu sezvo madzimai akawanda kudarika mapoka ose evanhu munyika. Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica vanoti chimwe chinogona kuita kuti uwandu hwemadzimai akanyoresa kuvhota huwande inyaya yekuti mune zvesarudzo madzimai agara anopinda kudarika vanhurume, uyewo nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu dzinogona kunge dzakaita kuti vanhurume vashoma vanyorese kuvhota. Zeki yakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vanhukadzi zvikamu makumi mashanu nezvina nechidimbu kubva muzana vakanyoresa kuvhota, uwandu huri pamusoro pevanhurume nevechidiki. Zeki inoti vanhu vakanyorisa kuvhota pasi pechirongwa ichi vanoita 5,185,109. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dendere.
Ini handizivi kuti sei vanhu vari kunyanyisa kushamisika zvavo, nekuti vakadzi vagara vari vazhinji, uyezve panhau dzemobilization kana zvinhu zvepolitics zvisina kutyikidzirana mukati, research inotiratidza iyo kuti vanhukadzi ndo vanowanzoita basa rekumobhilaiza vamwe vavo vachienda kunoregista kuvhota vari mumapako akawanda wanda. Saka kwandiri zvinhu zvisinganyanyisi kushamisa kuti vanhukadzi vawanikwa vachiregista zvakanyanyisa kudarika vanhu varume. Tanyanyisa kuona musiyano mukuru kumanikaland nekune mamwe marural areas, asi muHarare kune vanga vakatarisa manumbers tikungoona kuti difference iripo pakati pevanhukadzi nevanhurume ingori 2% chaiyo nemuBulawayo, asi kumaruzevha kumaruwa ndiko kwaregista vanhukadzi vazhinji. Zvimwe zvinogona kuitika ndezvekuti kumamisha vanhu vechirume vazhinji vavo vari kumigrata vachienda kumaurban areas kunotsvaga mabasa. Saka dzimweni dzenguva ndo zvinogona kunge zvakaaffecta registration yevanhu vechirume vari mumamisha.
Tinoona zvakaita sedunhu remasvingo rine madzimai akawanda akanyoresa kuvhota. Tichinzwawo kuti ndokunenge kwaimboita nyaya dzekutyisidzirwa nekubvunzwa kwemaserial number. Munofunga zvine chekuita rine zvese izvi?
Idzodzo nyaya dzeviolence dzinogona kuita kuti vanhu vechirume zvekare vasanyanyise kubuda, kunyanya vanhu vechirume vechidiki. Nekuti vana vechidiki muelection ya 2008, vana vechidiki vakomana ndo vainyanyo kutargetwa neviolence. Saka zvichava zvakakosha kuti kana takutarisa Harare neBulawayo kunyanya, tione kuti pane musiyano wakaita sei pavechidiki vechirume nevechikadzi.
Ko, muchitarisawo huwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota, huwandu hungakurudzira here tichitarisa hedu kuti kunyoresa kuvhota hakusati kwamira vanhu vachiri kukwanisa kuramba vachienderera mberi?
Hunokurudzira zvakanyanyisa nekuti total voter population yatanga takatarisa i7 million. Saka zvichireva kuti pasara vanhu vanokwana 2 million vasati varegista kuvhota. Tikafunga izvo kuti veruzhinji vamwe vari kudiaspora, vamwe vanoshanda vachibuda kunze kwenyika vachidzoka, ndizvo zvimwe zvinogona kunge zviri kutoita kuti dai vanhu vese vari kudiaspora vanga vabvumidzwa kuregista kuvhota, dzimweni dzenguva pamwe tingadai tatova kuma6.5 million, nekuti vanhu vazhinji chaizvo vari committed kuregista musarudzo dzegore rino.
Ko, uwandu hwevanhu vapfuura makore makumi matanhatu tinoona kuti huri pasi zvakanyanya, 13.6%. Zvinorevei izvi?
Tinogona kudarowo kuti population yevanhu vechikuru vanokwanisa kuenda kunoregista inogona kunge yakadzikira. Tinoziva kuti vazhinji vevechikuru vemuZimbabwe, vazhinji vavo vanenge vasina utano hwakanaka. Saka zvinorevawo izvo kuti kana maregistration centers asiri padyo navo, kana vaya vane zvirwere zvinovatadzisa kufamba, maissues emobility anogona kunge ari kuaffecta registration yevanhu vechikuru. Saka dai zvaigoneka zeki yaigona kutarisa manumbers iwaya, voona kuti vangakwanise here kuenda pedyo nevechikuru. Kana takatarisisa muHarare, tinoti muHarare womagara mune vanhu vechikuru vashoma, asi ndinongofungawo kuti kuda vakaaffectwa nemamobility issues.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanodzidzisa zvematengerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, vari parunhare kwakare kuMassachusetts neStudio 7. Zvichakadaro, vemasangano anorwira kodzero dzevanhu kunyanya evechidiki vanoti kunyange hazvo mashoko akabudiswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ekuti vechidiki vakanyoresa kuvhota gore rino vakawanda kupfuura vechikuru, pachine basa rakawanda redzidziso dzekuvhota rinoda kuitwa kwavari kuti vazosvike pazuva rekuvhota.
Masangano aya anoti vechidiki havanofanira kuwana dzidziso yakakosha pamusoro pekodzero dzevanhu wese pakuvhota, sezvo vechidiki ava vari ivo vanoshandiswa mukumbunyikidza kodzero dzevamwe panhu munguva dzesarudzo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development vazivanai muzorodzi vanoti basa guru richiripo rekupa dzidziso kune vechidiki kuti vazive kuti kana vanyoresa vanofanira kuzopedzisa basa rekuvhota murunyararo, sezvo vamwe vanogona kuzotadza kuvhota ivo vakanyoresa nenyaya dzemhirizhonga.
Tine mufaro zvikuru wamandorokwati wekuti vechidiki vatiri kushanda navo vakanyoresa kuvhota. Tichifarira kudaro, tichida kukurudzira zvakare vechidiki vamwe vasarira vaya vaya vasina kunyoresa kuvhota kuti aiwa madistrict office yakavhura, provincial office yakavhura mudunhu mese mamugere, endai munonyoresa kuvhota. Asi hazvipereri ipapo, tofanira kuzoenda futi kundoinspekta muvhotazi roo kuti zita redu ririmo here, kundoongorora zita kuti ririmo here muvhotazi roo. Tikabva ipapo zvakare tofanira kuzobuda nouwandu hwedu tondovhota. Tapedza kuvhota sevana vechidiki tinofanira kudefenda vhoti yedu nekuongorora kuti mavhoti abudiswa here panze, nekuongorora zvakare kuti mhirizhonga ishoma mumatunhu medu matinenge tichibva.
Nhengo yemasungo Youth Forum muzvare Nyaradzo Mutande vanoti vanotsigira zvataurwa navamuzorodzi vachiti vechidiki vanofanira kuwana dzidziso dzakakwana panyaya dzekuvhota kusvika pazuva rekuvhota.
Masungo Youth Forum tinokurudzira vechidiki kuti vasagumira pakuregista kuvhota chete, nekuti gore rino ravakaregista kuvhota vakawanda kuunda mamwe makore apfuura. Saka tinokurudzira kuti vamonite mavhota education irambe ichiendera mberi before, during and after elections. Vanofanirwa kuona kuti varegista kuvhota, mavhota ava havana kubiridzigwa here, zvinhu zvavo zvafamba zvakanaka here, marizosi avo abuda zvakanaka.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasungo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare eTachimanikire vanoti nyaya yekumanikidza vagari kutora maserial numbers inogona kutadzisa vechidiki vakawanda kuvhota kana ikasagadziriswa.
Semura kunyoresa kwevakawanda kuti vazoona vachivhota mu ma 2018 elections. Zvinhu zvatinofarira sesangano. Nekuti kuvhota kwevanhu kunoreva kuti vanosarudza makancellors anozovaitira service delivery mune zvakanaka. Asi isu vemura ticharamba tichienda macommunities, tichita maworkshops, ma music gala, sports gala, even ma meetings nevagari. Kuti kuvhota uku kwavachaita uku varegista kuvhota neuwandu hwavoyo vazovawo vanovhota murunyararo. Nekuti nyaya dzekurovana nedzeintimidation dzekuvhundutsirana nedzekutorerana maserial numbers. Zvinhu zvatiri kuona mumagari zvinenge zvaakutopinza mukutya mavari. Ende isu sevagari tinoda kugara mune zvakanaka tigovhota murunyararo kuti zvinhu zviitifambirewo munharaunda yedu.
Musarudzo dzemakore apera, vechidiki vashoma vainyoresa kuvhota, asi gore rino pachirongwa cheBVR vakabuda neuwandu hwavo, izvo zvinogona kuita kuti zvinobuda musarudzo gore rino zvisiyana nemakore akare kana dzikaitwa murunyararo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru zvevanhu vemuMacedonia hazvina kutya dutu remuchando raive kune zuro zvakapinda mumigwagwa zvichida kuti hurumende yenyika iyi ibude munhaurirano neGreece dziri pamusoro pezita reMacedonia. Nyika yaimbove pasi peutonga hweYugoslavia iyi ine zita rakafanana nerimwe dunhu riri kumaodzanyemba kweGreece, uye nyika mbiri idzi dzagara dzichinetsana nekuti ndiani anofanirwa kushandisa zita iri kubva Macedonia payakawana kuzvitonga muna 1991. Mukuwasha wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump uye varichipanga mazano chavo chikuru vaJared Kushner vadzikisirwa pasi munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muchiitiko chichaita kuti vasakwanise kuwana mashoko akakosha epamusoro. Bepanhaure Herald rinoti muHarare maita chirwere chemapapu chiri kubata vana vadiki, pachibudawo mashoko ekuti chipatara chevana vadiki chemunyika chiri paHarare Central Hospital chiri kukundikana kubatsira vana vose vari kuendeswa pachipatara ichi. Chipatara ichi chinonzi hachina michina inodiwa mukubatsira kuti vana ava vakwanise kufema zvakanaka. Bepanhau iri rinoti nezuro vana vanosvika 140 vaive vatambirwa pachipatara ichi asi vachinetsekana nechirwere. Mazuva mashoma adarika, hurumende yakazivisawo kuti zvipatara zvayo hazvichina oxygen, izvo zvinonzi zvakaita kuti chipatara chevana cheHarare Children's Hospital chimbovhara zvimwe zvezvikamu zvacho. Mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti kushayikwa kweoxygen munyika kuchatowedzera dambudziko rechirwere chemapapu chanetsa muguta guru renyika ichi, zvichizoita kuti chirwere ichi chipararire kune mamwe matunhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
chirwere chakadai chemapapu chinowanzowanika kunyanyanya muvana vechidiki. Mukatarisa pamain killer disease atinawo kuvana, maresiratory infection kana kuti zvirwere zvemapapu zviri yamangesi zvinhu zvinonyanya kukonzeresa kuti vana vane zera riri pasi pe5 years zvichidzika varasikirwe neupenyu. Saka ingati dambudziko rinowanika muZimbabwe, dambudziko rinowanika munyika dzakawanda zvichiri kubudirira. Asi kana zvakunzi paita outbreak, zvinoratidza kuti probably mafigures atiri kuwana haasi kunyanyoenderana ne anosowanika atinotitarisira mazuva ese. So zvinoda kuti vezveutano vapindire nechimbi chimbi vatarire kuti sei vana vari kunyanyobatwa nechirwere chakadai kunyanya munguva ino, sezvo tinoziva kuti hatisati tapinda muwinda. Chirwere chakadai chinonyanyowedzera patinoenda kuwinda, but pari zvino hatisati tapinda muwinda muZimbabwe. So pada kutiaziva kuti chii chiri kukonzera kudaro.
Chii chinonyanyokonzera chirwere ichi? Nokuti zvimwe zvirwere tinozva zvichinzi zvinokonzerwa kana nekunge vanhu vasingaite utsanana nezvimwe zvakadaro.
Makozi zvacho akawanda, hatizi chirwere chimwe, igurupu yezvirwere zvakawanda zvatiri kubatanidza ipapo. So tiri kuti kunana bronchiolitis, kunana pneumonia, kune maacute respiratory infection. So it's a group of infections inonyanyowanika muchipfuva kana mupapu mevanhu. So semataurira amaita it's correct kuti overcrowding, tomboti vanhu vanogara munzvimbo dzakanyanyobatana sereke vanokwanisa kutapurirana zvirwere zvakadaro. So tingati overcrowding utsanana. Saka tichinyanyoona zvirwere zvichiwanika zvakanyanya kumadeveloping countries kana tiri kukombera nekumadeveloped countries, inokwanisa kunge ingori outbreak. Handikwanisi kutaura with certainty pari zvino kana tichinge tinonyatsowana maresults einvestigation yacho kuti chii chanyanyokonzera this particular outbreak.
Asi munoona here hurumende ichikwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi tichitarisawo mamiriro akaita zvino munyaya dzeutano?
Hurumende pari zvino yakataura kuti haina oxygen muzvipatara zviri muZimbabwe. Mukatarira ripoti iyo yabuda muHerald, iri kutotaurawo zvekare, iri kukonfirma zvekare kuti kuHarare Hospital pari zvino hakuna oxygen, hakuna mamask anopfekwa nevana kana vachinge vachida kupuwa oxygen. Zvinova zvinhu zvinoshoresa, zvinhu zvatisingatarisiri munyika kuti zvinhu zviri basic kudaro zvinoshayikwa muZimbabwe. So inini mumaonero angu hurumende haina kapasiti yekudzira nedambudziko iri ratiri kusangana naro pari zvino remaoutbreak ana pneumonia. Tichotarisa zvekare kuti vana chiremba vakapa notice yekuti kubva musi wa 1 March vari kuratidzira vari kuenda kustrike. Zvinhu zvinotishungurudza isu sana chiremba kuti nyika haina oxygen, nyika haina ana chiremba. Asi on the other hand, vanhu vanobuda mumavhidhiyo vachisekuleta vachitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kuvandudzwa kune zveutano. So hurumende yedu haikwanisi kubuda pachena kuti tasvitsadzi takundikana. So that vodeidza mamwe mapartners, madevelopment partners nevanokwanisa kubatsira kuti tite muonera pamwe tibatsire vanhu vakarasikirwa neupenyu.
Saka zvamungakurudzirawo vabereki sachiremba kuti vaite, pane nzira here dzamungavakurudzira kuti vadzivirire vana vavo kubva muzvirwere izvi?
Chandinonyanyokurudzira vabereki ndechekuti zvinonzi stitching time saves nine. So vabereki vakaona mwana ari kukosora, vakaona mwana aita maflu, vakaona mwana ari kuzarirwa, vakaona mwana ari kugomera kana kuti mwana ari kukwira temperature, zvese izvozvo masainzi anokwanisa kuratidza kuti mwana anizvi anogona nga rida kudevelopa pneumonia. So zvirwere izvi mukakurumidza kuenda kuchipatara, mwana akaona oxygen, mwana akaona antibiotic, mwana akaona any treatment inenge yataurwa nachiremba, zvinoavoida kuti zvisaprogresse kuenda kwakashata. So vabereki ngavatsvage madanger signs atataura: kuramba chikafu, kukwira temperature, kuzarirwa, kukosora nezvakadaro, voenda kuzvipatara zviri pedyo nechimbi chimbi so that mwana anoaseswa nachiremba.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica neStudio 7. Sangano rakazvimirira Receipts Trust riri muHarare riri kuita musangano mangwana manheru nevezvematongerwo enyika kuti vakurukure nezvesarudzo dzegore rino pasi pemusoro wenyaya unoti The Political Dynamics of 21st Century. Zvichakurukurwa zvinosanganisira maitura anofanirwa kuitwa zvematongerwo enyika munyika yechizvino zvino. Imwe nyaya inonzi ndeye vechidiki vemukore uno nebasa ravainaro rekuchinja uso hwezvematongerwo enyika mazuva ano kubva pane maitirwo aiitwa kare. Ivan Zininga wa Studio 7 abata nyanzvi mune zvematengero enyika Dr. Wangu Mazodze.
Ndingati musangano uri kuitwa kana kuti nhaurirano iri kuitwa ine SEPS Trust yavari kuti the political dynamics of the 21st century vachiti a generational mandate. Ndinofunga kuti mucherechedzo wokuti zvava kuratidza kuti vechidiki vava kutora mukana uyu wokuti vavere nechokuita nezvekutungamirwa kwenyika, kwete kuramba vari vatungamiri vamangwana chete asi vavatova vatungamiri vazvino. Nekuti tikatarisa vatauri varipo muzvare Linda Masi Mira, honorable Muliswa, tikatarisa honorable Chamisa, Dr. Kasia Muru, tinoona kuti na Mr. Senengamu, tinoona kuti vese vachiri vechidiki, saka zviri kuratidza kuti vechidiki vakuva nechokuita nezvekutungamirwa kwenyika yavo. Zvaakuparadza nezvataimbenge tinazvo kumashure kwokuti vakuru nevatanane vakweguru ndo vega vanga vane chokuita kana chokutaura maringe nekutongwa kwenyika.
Ndotarisawo ndichiti doku, izvi hatisati tanyanya kuzviona kuti vemapato akasiyana siyana ichi chiti kuita tanga kuchiona mazuva ano zvisina kunyanya kuenda kumashure. Munotiwo kudini nazvo izvo?
Zimbabwe iri kuchinja kana kuti zvinhu zviri kusanduka. Tikatasa yatingati mindset, hupfungwa neuropi hwevana vezimbabwe hwava kusanduka zvokuti munhu wezimbabwe vasvika pakuti vava kuona nokuziva kuti tose pakutanga tiri vana vezimbabwe. Ndo Zimbabwe ndiyo tibatanidza tese. Tingasiyana pamaonero, tingasiyana mafungiro kune zvematongerwo enyika, asi munhu wese anoda kuti Zimbabwe iende mberi. Saka ndingati yatingati generation yatava nayo makore ano kana nguva ino yava generation yava kutenda pasina kuti kurwisana kana kutukana.
Iko kuungana kwese kwavanoita vachikurukura nekuronga ramangwana reZimbabwe uku, kune zvakuru kuvaka here zvinobatika zvatiri kuona kana kuti kungodzingirana nemhepo chete?
Ndinoona sekuti zvinogona kunge zvisina zvizhinji zvinogona kubuda hazvo pazviri kana tichitarisisa sereki, asi mune kumwe kuonazve zvinotapudza nokudzosa mhiri zvonga.
Zvino mashoko enyu kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvakatekeshera nenyika uko zvinorovana nekutukana nekunyombana nekupondana ivo vatungamiriri vazvo vachigona kugara vese vachikurukura?
Mashoko andingataura kune vezvidiki ndeyekuti kurova kana kurwisa munhu ndokuratidza kuti munhu apererwa nekufunga. Nekuti ane chine pfungwa dzekuita nharo unoramba achiita, asi wapererwa ndiye anoita mhiri zvonga nekurovana. Uye ngavachivega nekusiyana nenyaya dzekungoshandiswa. Uyezve tose tiri vana vezimbabwe tinoda Zimbabwe iende mberi. Ndokumusha kwedu isiri kuno kuAmerica, asi tinotofungawo kutoziva kuti kumushandi kwedu ndekumusha kwedu zvito. Nekuti kana uri kwako uri, saka nyika ndeyedu. Haina munhu unoti inini ndini ndakanyanya kuda Zimbabwe kupfuura umwe, tese tinoida. Saka kubatana samhiri zvonga, sarudzo dzisina mhiri zvonga, tisarudza watinoda pakuda kwedu. Ndo zvandingakurudzirawo panyika yevana vezi.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika Dr. Wangu Mazodze vachitaura parunhare vari kuNew York muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakaenderera mberi nerwendo rwavo rwekusangana nevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica zvichitevera kusangana kwavo nemutungamiri weDemocratic Republic of Congo kuDRC. MuHarare munonzi maita chirwere chemapapu chiri kubata vana vadiki pachibudawo mashoko ekuti chipatara chevana vadiki chemunyika chiri paHarare Central Hospital chiri kukundikana kubatsira vana vose vari kuendeswa pachipatara ichi. Sangano rakazvimirira reSurface Trust riri muHarare roita musangano mangwana manheru nevezvematongerwo enyika kuti vakurukure nezvesarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare na7 PM manera anhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.